Mutauri wemapurisa, amai Charity Charamba, vati pane vanhu vafa pamusangano uyu, uye vamwe vanosvika makumi maviri, vakuvara zvakaipisisa, padonha mudhuru unovhara nhandare yeChibuku, muno muchitungwiza, mushure mekunge ZANU PF, yamanikidza vagari vemuchitungwiza vazhinji kumusangano uyu. Vanhu vafa ava, ndevamwe vanga vatinhwa nevechidiki veZANU PF, kuti vaende kumusangano uyu. Mushure mekunge nhandare yanga ichiitirwa musangano yaZara, vechidiki veZANU PF varamba vachimanikidza vanhu kuti vapinde munhandare iyi, vakati vamwe vakwire mudhuri wenhandare iyi vapinde mukati kuti vanzwe vamugabe vachitaura. Vari pakati pekukwira mudhuri uyu ndipo pawabva wadonha ukatsikirira vanhu vafa pamwe nevakuvara ava. Mushure mekudonha kwaita mudhuri wauraya vanhu uyu, vanhu vazhinji vazonzi vakwire pamusoro pedzimotokari dzanga dziri panze penhandare kuti vakwanise kuona vamugabe vachitaura. Munhandare, vezveutano vapinda basa rakakura kwazvo, sezvo vanhu vazhinji vanga vachifenda nekutadza kufema pamusana pekutsikirirana kwanga kwaita vanhu. Studio 7 yadzimiswa mifananidzo yezvaitika izvi yayanga yatora nevechidiki veZANU PF. Kunyange hazvo mapurisa anga ari mavhu nemarara panhandare yeChibuku, mapurisa aya haana chaaita kubatsira vanhu vakuvara ava, asi varamba vakangomirira vachivharidzira vanhu kuti vasapinde munzira yaizopinda nayo vamugabe. Vakamira kumashure kwemotokari vachisimudza chibhakera pamwe chete nemudzimai wavo amai Grace Mugabe, vachiridzirwa miridzo nekupururudzirwa. Zvichakadai, vamugabe vaudza vanhu vanga vari munhandare umu kuti venyika dzekunze dzakaita seAmerica pamwe neBritain vari kuda kuti ivo vamugabe vabve pachigaro kuitira kuti vagowana mabiro eupfumi huri munyika, sezvavati ndizvo zvakaitika kuLibya pakabviswa hurumende yava Muammar Gaddafi pamwe nemuhondo yemuIraq yakakonzera kuurayiwa kwavaSaddam Hussein.
Pamberi nevanhu vedu neunhu wedu nekutengeteza vanhu pasine MDC.
Vati varungu vanofanira kuziva kuti Zimbabwe ndezvizvarwa zveZimbabwe, kwete vanhu vechichena.
Nyika ndedu. Regerai titambudzike munyika medu, tinoziva zvokuita isu. You keep to your England, isu we will keep to our Zimbabwe. Handini zvatakataurirana. So, moyeuka. Musi wa 31 July. 31 July.
Vamugabe vapomera gurukota rezvemari, vatendai biti, mhosva yekushandisa zvisiri zvomari yakakureteswa Zimbabwe nesangano reInternational Monetary Fund.
Zvino tikati kunaona biti, tishandisa mari kumutsa makambani aya anopa vanhu mabasa, kuti vanhu varege kutandwa mumabasa. Zvikazi, ndichaita. Waita here? Mari ndakazotumira kwakati hamene kuti kambani iyi yatakatumira mari kuti igoendesa kumabasa haina kuzoendesa zvokunyepera. Mabhizinesi mbombo mbombo mbombo. Kana mamwe aingoda 200,000, half a million, 1 million, ese akabva azoti mbombombo. Mamwe nanhasi achiri kuedza kumira nemakumbo maviri.
Vamugabe vasvora makanzura akadzingwa neMDCT mukanzuro yechitungwiza pamusana pehuori, vachiti chinofanirwa kuitwa nevanhu vanenge vasarudzwa kumirira zvido zveveruzhinji.
Kana mukati vanhu mucherai makomba, uirake uirake, tikati uyu basa rake rokuchera tikumba twake vakomana. Nokuti uyuka hapana asingadye sadza. Kana vamugabe vanodya sadza racho. Asadza rasi runotiwa ndagutwa, rimwe karinodawo kuzoraswa. Rimwe agutisa. Zvino tikati vamugabe ravamubatsawo, nomudzimai wakera makomba angave akakawanda imomo. Iri ngave nyika iyoyo.
Vatiwo hapana munhu anofanirwa kutorerwa imba nekanzuru kana achinge atadza kubhadhara mitero yekanzuru.
Nhasi uno nedzimba makuda kutorerwa. Taitaura namajombo nezuro kuti hazviitwe izvo. Vanhu havatorerwe dzimba. uvanga ngeva nezvikwere zvakadi asi dzimba dzitorwe.
Vakurudzira vanhu kuti vatsigire ZANU PF musarudzo dzemusuwa 31 Chikunguru, vachiti bato ravo ndiro rine nhoroondo yehondo yerusununguko, uye vakurudzira vatsigiri vemapato ezvematongerwo enyika kuti vasiyane nenyaya yemhirizhonga. Zvichitevera musangano uyu, vaMugabe avo vanga vachifanirwa kunoita mumwe musangano nevatsigiri vavo kuChinoyi vabva vabuda munyika vakananga kuLesotho kunopemberera bhavhudhe ramambo Letsi wechitatu riri kuitwa mangwana. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas Chiripasi.